mukatarisani muZimbabwe, the biggest perpetrator, gandanga guru, binya guru, estate inosangana mapurisa maCIO nemauto. Zvochizoreva kuti vanhu kana tada kuvaendesa kumatare manje, kamutema aka kechipurisa police act kanobva tati huisa nyaya yako in 6 months. So pese paunongoti kumupurisa sa vanobva vati 6 months, sa 6 months, vanhu vongoluza nyaya neka 6 months. Even mujudgment imomo justice Sanga vanotosaita nyaya dziri kutoruzwa, including dzimwe dza2015 dzakaluzwa nekamutemo ikakaka. So ndoda kupa kutenda mutongi wa Justice Sanga.
Saka izvi zvinenge zvaakureva kuti dare reparamende rinenge rotara nguva here kuti munhu akwanise kuenda kumatare, zvinenge zvofamba sei?
Mabaya dede nemukanzi. Justice Sanga vakangoti mutemo uyu hauite, havana kuzotaura kuti time period inoita ndeipi. Zvotoreva kuti parliament ndoyakufanira kuchizotaura kuti i3 years here kana kuti 12 years. But ipapa apa futi ndichitopafunga, even 3 years iri muprescription act section 14 yakatoshata, because hurumende kana da kusuwa ine chikwereti chai ine 20 years asi iwo kana kusuwa hurumende isiri mapurisa i3 years. Saka nerimwe remakore muchanzwa futi kuti zvabvondoka, vamwe taakuti aiwaka imi munozvipira 20 years, vamwe muchivapa 3 years.